A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on August 13th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's commemoration of the National Heroes Day.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz a short wave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindewele.com.
And remember, we are streaming live on our Facebook pages. You can catch us on Facebook VOA Shona, Facebook VOA Ndebele, and Facebook VOA Zimbabwe.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the National Heroes Day that was commemorated throughout the country today, as is done every year on this date.
This was President Emmerson Mnangagwa's first officiation of the commemoration since taking over from Mr. Mugabe last November.
The commemoration comes at a time when the nation awaits the outcome of a court challenge submitted to the Constitutional Court by MDC Alliance leader Nelson Chamisa.
Join the show right now and tell us what you think about the MDC Alliance. Please note that what we are talking today, of course, about the heroes. If you want to join us, please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to join us. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo, Jonga. Lamhlanje ke Jonga sixoxa ngodaba oluqakathekileyo udaba lwalamhlanje. Lamhlanje ke khona bekulikhefu lamaqhawe, heroes. Sixoxa ke sikhangela ubana lokhu kwenzakala ngamalanga amalutshwana kwenzakale ukhetho okwanqoba khona umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa siyazi ke ukuthi MDC Alliance ithi hatshi akunjalo, basamaphepha abo emthethwandaba. Asazi ke ukuthi kuyozalwani kona le emaphephandabeni emthethwandaba. Kodwa ke lamhlanje thina sithe asikhangeleni ke ilanga leli, ilanga eliqakathekileyo, ilanga lamaqhawe, Jonga.
Wongu vadiwa watereri nevatariri, nasi tiri kutarisa nezvezuva rakakosha zvikuru munorondo yeZimbabwe, zuva remagamba. Izuva rinocherechedzwa gore roga roga, asi hazvirevi kuti tinofanira kumirira zuva iroro kucherechedza magamba edu. Tinokwanisa kunge tichicherechedza magamba edu zuva roga roga, nokuti ndo vanhu vakaita kuti nyika isvike pairi nasi kuwana rusununguko. Muhurukuro yedu nasi uno takoka vanhu vakatisiyanei siyanei, asi vamwe vacho vatinonzwa kuti tatove navo pachirongwa. Munyori mukuru wesangano rakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda ndevamwe vegamba ratiinaro pano pachirongwa. Tinogamuchirai nemufaro vaMatema Danda. VaMatema Danda, nhasi nyika yanga ichicherechedza zuva remagamba, zvii zvamungataura pamusoro pezuva iri?
Izuva ratinocherechedza vakomana nevasikana, vana baba naana mai vakazvipira upenyu hwavo, vave neruzivo rwekuti zvinhu zvaasina kumira zvakanaka, nyika yanga yakadzvanyirirwa, vakazvipira upenyu hwavo kuti vandorwira rusununguko. Vakazvipira vachiziva kuti zvaireva upenyu kana rufu, kukuvara kana kuparadzwa nenzira dzose dzaikwaniswa nemuvengi. asi izozo hazvina kuvadzorera shure kana kuti vave nekufunga kuviri vakafunga bedzi kuti kunyangwe ivo vaizopererwa neupenyu asi nyika yaizosara ichisununguka kana mukada kuziva pane kambo kaitoimbwa kaiti baba namai sarai zvakanaka ndoenda kuhondo kana ndafa ropa rangu munoriona pasi pemureza so kureva kuti munhu aitoziva kuti kwandiri kuinda uku kumaziva ndadzoka asi aizvipira nemhaka yekuti anga agutsikana kuti hapana amwe maitiro atingaite kunze kwokuti titodoneta upenyu humwe chete hwatinahwo ihwohwo kuti nyika yedu isununguke.
Asi muri kuona here vana vezimbabwe vapenyu ivava vari kukoshesa nekuremekedza zuva irori remagamba pamwe chete nebasa rakabatwa nemagamba?
Handizivi kuti kuti vanhu vanokoshesa zvingaonekwe sei nemhaka yekuti mafungiro angu ndeyekungoti vanhu vedu vane maonero avanoita ndisinganzwisi kuti zvine zvichireva kuti havakoshesi here kana kuti havazivi ndisati inini ndazivawo nezvezuva remagamba kana ndisati ndasindawo mazviri ndaitoziva zuva rechristmas sezuva remichato nekufara kana kutoenda kunoswera vanhu vachimwadoro vasina kumbonamata saka handizivi kuti pavanenge vachimwadoro vasina kunamata havasi kukudza jesu here handizivi kana kuti vanhu vanei vachifunga kuti sezvo vakasunungurwa najesu votongoitawo zvavanokwanisa musi wacho iwoyo so handigoni kuti ndipe judgment yekuti vana vezimbabwe vanokoshesa kana kuti havakoshesi zuva asi kana wakatarisa kuungana kwakuri munational sports stadium nhasi unoona kuti vana vezimbabwe vanoziva kuti zuva iri rakakosherei kana ini kwandiriwo kugokwe kunoku vanhu vanga vakaungana vachiratidza kwazvo kuti vanokoshesa kuda nhamo inogona kuitika ndeyekuti handizivi kuti zuva iri rinenge rakatadza here kupatsanurwa panyaya dzematongerwo enyika kana kuti vanhu ndo vasinganzwisisi mutsauko wezuva remagamba nezuva remapato kana kuti vezvematongerwo enyika nemhaka yekuti paungano unogona kuona kuti vanhu vanonyanya kuungana ibato rakadai vamwe vebato rakadai vanenge vasingari kuungana saka handizivi kuti kuda mamiriro azvo kana kuti mafambisirwo azvo here anoita kuti vamwe vade kuuya vamwe vasingadi kana kuti kusakoshesa here kana kuti kusanzwisa kukosha kwezuva iroro handinganyatsoziva so kana ndakatarisa ndinoona kuti pane vanoziva nekunzwisisa zvinofanira kuitwa nezuva iri vamwewo vanoritora sezuva rekuenda kumichato vamwe vachitonoita mapira ekugadzira mashavi avo vamwe vachiita zvavanoita saka isine tongoona zvekuti kusununguka vakasunungurwa kuti vatambe zvangoma zvavo vakasunungurwa nemagamba nemhaka yekuti kana bhaibheri rinotaura kuti jesu paakafa kana satani haana kutozivawo kuti ari kusunungurwa satani aitoti ngaafe but at the end of it all satani akavewo munhu akasunungurwa nerufu rwajesu.
Aiwa maita basa vamate madanda Chris.
Yes, Mr. Matemadanda, when you see what's happening today, you know, the state of the economy and the political situation where there's some kind of polarization where the war vets and other people who didn't go to war seem not to be, you know, in unity. What do you make of all this?
You say polarization economically or in the social political sphere. What was the question?
Everywhere, Mr. Matemadanda, you see, if we look at the church, the churches are divided. You look at the, almost all spheres of the Zimbabwean sector, you find some kind of divisions, even the students.
But it's written in the Bible that there shall come a time when fathers are going to be divorced from their sons and mothers are going to be divorced from their daughters. Ukaenda kubora. Unoona vachingoti ha madhara aura yabora. Ukaenda kuchurch, unoona kuti madhara aura ya chechi. Ukwese kwangu venenyaya yevana vane havi yekutonga vakutungamira. Kwese kwese anokanganisa mudhara. But chinhu chinechi chinzi ichocho mudhara ari kukanganisa. Mudhara ndiye anenge akauya nacho. Saka handizivi kuti inyaya here kuti vanhu vane vasunura, but vasunura vakatarisa nedivi risiri iro. So really your question is, why is it that people do not come together or convergence of ideas?
Yes.
I think it's a crisis that, to me, has been created by people who want to divide us for the sole purpose of them benefiting from our divisions. Remember, when the colonialists come, they profess a lot of rights to different types of people and pretend to be helping a certain section or group of people, when in actual fact, they are brewing trouble and problems. You take our case, this past election, the pre-election period was very quiet. The voting period was very quiet. But before the announcement of the election results, you heard people being organized by political leaders to cause and perpetuate violence. And how do they do that? They know that ZANU-PF is a ruling party. They know that everything that is in the state is being controlled by a ZANU-PF party. But they go and attack the headquarters of ZANU-PF and also attack the provincial headquarters of Harare. Harare is the seat of government. And what is this? They try to provoke ZANU-PF so that when ZANU-PF retaliates, then they score because they are backers who say the elections were not free and fair. And people sacrifice. They even choose to be killed. They even choose to kill. They choose to destroy property for the sole reason of them being recognized as brave people who are being tormented, when in actual fact, they are the ones that create the violence.
Mr. Matemadanda,
this causes disharmony in our politics. As ZANU-PF, or in our part as ZANU-PF, we have tried to preach peace, our president, ourselves, our war veterans, our everybody.
Okay.
Was preaching against violence.
Mr. Matemadanda,
political parties.
Yes, can I hold you right there, Mr. Matemadanda?
They committed themselves to non-violence.
Okay.
And in fact, they declared that if they were not going to win, they had
Mr. Matemadanda, can you just give us a moment there? Thanks for your contribution. We just want to welcome another war vet and ex-Zipra who has joined us. And we'll be right back after she gives us her opinion. Her name is Queenie Maligwa. Siyakwamukela, Maligwa.
Niyabonga.
Ye mama ungasela ukuthi wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko nxa ukhangele isimo selizwe lamhlanje uthini ngakho wena?
Ye siyadanisa lokho esikhangelane lakho. Salwa impi singamabandla amabili enti sithethe sifikela phekhaya bekumele sithithe ngokufaneleyo thina ezi-provetorans kwaba ngamazisindi kakalisikibulawa kwaba le unit accord le kwakuthiwa i-unit accord which I think is in C and ayikho is not existing ngakathesi ingakhangela abanye bethu benefiting thina ezi-provetorans i-leadership yethu yonke is suffering akula muntu wakhona orecognizayo sathesi ezithis ngifinde ukuthi thina ezipra veterans siyahamba we are beggars we are living a pauper life asilalutho siyadikeka ungithengela kuma-parasetals bafakana bodwa ezikhumbeni ama-etizanla ama-etizitra nje asuffering futhi pho kuphila ngokunenga sisinenga ukuthi khonokho kuthiwa $250 nale pension war victims compensation usucabanga ukuthi maybe nxa ngingagonsigoagenes this ngizagcina ngingasayitholi ngoba kuyabhegas i-unithi accord azange siyibone siyadibeka siphonge ukuba ngama-begas zitra veterans are suffering they are paupers balasa zenibedubeka.
Oh okay, libambe khonapho mama sizaphenduka njalo kini ajonga Mrs. Maligwa is saying there was a discrepancy between Zandla and Zipra. She says they are the Zipra war veterans. She says they are not being recognized. Most of them have become beggars. I don't know if we'll take this to Mr. Matemadanda.
Yes, Mr. Matemadanda, you are the Secretary General of the Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Maybe you can respond to what Mr. Maligwa has just said.
Well, first I would want to greet the sister. I don't know if it is the Queen Maligwa that I worked with at the Army Pay Corps. And I think we worked together at one brigade, the pay office. If she's the one, I would want to say hi to her.
Yeah, Maligwa, nangu ya kubingelelu baba na.
Queen one brigade.
One brigade and the office.
Well, I'm happy that I hear you alive. I'm so happy. I was trying to check you when I was in Jawai. But anyway, this is not the time. I am the Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association is a composition of former Zipra and Zanla war veterans. My chairman is Comrade Christopher Mtsangwa, and the vice chairman is Comrade Hedman Moyo. I am the Secretary General. My treasurer is a comrade from Zipra, and so forth and so on. We are paid from the same role. The allowances that we are paid. If you want, our last minister for war veterans was the two last ministers, those that were reshuffled by Ramugabe. You remember the Colonel Chingadwe, who came after Comrade Chris Mtsangwa, and then this Kane Matema. All those are former Zipra comrades. I worked with the Queen Maligwa. We worked under the Army Pay and Records. When we joined together with her, we had two pay scales. One scale was for African soldiers and the other one was for European soldiers and the colored. That does not apply for war veterans. War veterans are paid the same. War veterans do not, in effect, like I've said, the minister, the last two ministers of the war veterans are former Zipra comrades. We do not have anything that is special for former ZANLA combatants and anything that is special for former Zipra comrades. But I know there is what is known as the Zipra War Veterans Association under Comrade Dimitri Darengwa. Well, a lot has been happening, but all the same, those comrades and us are paid from the same office, the same scales, and they, the advantages that they have, for example, school fees, payments, and so forth, they are all done from the same office, and the comrades that work in those offices are both former Zipra and ZANLA. Maybe because if they are in the Zipra War Veterans Association, they might not be having timely information about what is happening, and they think that maybe the ZANLA side is getting better than the Zipra side. That is not so, my sister Queen. It's not like that. If you want, you can get my numbers. We have to head my number. Who's up, Nikki numbers, and if you don't mind, I can give you right away. You phone, I'll explain that to you. It's not like that, my sister. And we no longer see ourselves in the war veterans as the Zipra and ZANLA. That was buried at the time of Zipra. And it was resuscitated when we formed the Zimbabwe National Liberation, the Zimbabwe National Army, which was an army that we formed. You and I joined that army. You know, even when we were at one brigade, we had former Rhodesian soldiers. We worked harmoniously with them.
Okay.
We knew that
Mr. Matima,
you and I and others were from the war, and the others were from... I remember one day when you were arguing na Luke BJ, you know, it's UJ, arguing about the war, and I supported you. So that is... there is nothing like ZANLA and Zipra today.
Okay.
But if one, the people want to
thank you so much,
divide themselves, or they want to get divided, they will think of a certain group as ZANLA and Zipra.
Vamatema ndandatodzoka kwamuri izvo zvikaiti kutora muteereri pane muteereri ari pa runhare atibate kwengo yakareba makadi vawese
ndinofara mukoma makadi
aiwa ndiri mupenyu tinotenda kuti makwanisa kuve muteereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa tipei tizo zvamuri kuda muda kutaura nerurimi rwipi
rwechishona urwu ndoda kutaura nababa vangu vamatema danda
taurai tinzwe vakateerera
Baba Matema Danda makadiko.
Ndipo makadi.
Hello. Baba ichemo chiripo ndechekuti kana maenda kunovhima handimurenge mavhima mukabata handimurenge mavhimira mhuri yese. Saka hapana chakaitwa kuti iwo mubva vadikisa vakuda kupindawo wapawo zvinopinda
vahwesa hanzi namamatema data taurisai ndofunga pane pambodzikira nhare yenyu
okay ndandiri kuti izvo kana maenda kunovhima zviya handimunenge maenda kunovhimira mhuri yese here hazvirevi kuti baba ndo vachadya vega zvinoreva kuti vachadya nemhuri yavo
Ndizozo?
Ndizoka.
Mvunzai mvunzai nyenye.
Saka, apa, azina kumbo ipa hazo kuti vana vari kutaura kuti vakuru vari kutadza kana pari panenge pachitadzwa regai vana vataure kuti pari kutadzwa vana vasarangwe kuudza mukuru kuti mukuru akumakanganidza hakusi kushora asi kuda kuedza kubatsirana kuti tii zvinhu zvaombe pamberi ngatirendere mberi nezimbabwe yedu yakanaka chaizvo tigadzirisewo iyi kumbiro vakuru
ndinotenda regai
makaita mhandachezvo makanorwa makanorwa mukarwira zimbabwe yese ndokuvhima kwacho saka tinofanira kungosiya kungosiyawo vamwe
ungotiongopindawo mukashandisa metaphoricalvahoisa mozodzokorora
chimirai vapindure
imurifona kamwe chete saka
ndopeira
ndaneta ndazvinza zvamataura Zimbabwe Zanland Zipra forces Zan and Zapu are the only forces this side of the hemisphere after having conquered the enemy in the battlefield agreed to go for an election in 1980 patakanga tasvika muri kuzviziva kana mamusati mazvaro kana mamusati makura mukavhunza vanokudzai kuti vana hwange vanga varohwa macomrades from that the Zipra side vanga vakupinda mubulawayo from the Zanla side vanga vapinda muHarare varova matengi kwese hapana taundi yanga isina macomrades macomrades aakuita overrun ndo pakaitiwa chogamu yakaitiwa kuzambia pazotanga nyaya dzatecha dzekugadzira manegotiations vatungamiriri vedu misangano yedu yezapu nezano nezipra nezanla vakabvuma kuinda kuelection despite the fact that vanga vatohwina vakainda kuratidza kuti vakanga vachibvuma kuti vakarwira democracy but democracy kana democracy inoreva kuti tinofanira kutevedzera zvinangwa zvinoita zvinodiwa kana pari pamusoro pemaelections kuti makore mashanu ega ega tinofanira kuti tiite maelections vanhu vobvumirwa kuvo isu Zipra nezanla takarwira one man one vote one man one vote ndo yaita kuti Chamisa aite 2.1 million ndo yaita kuti vamunangagwa vaite 2.4 million ndo one man one vote vanhu ivovaya 2.7 million vanhu vakangonoisa max saka vamwe vanozochema kuti sei tichingoramba tichitadza kukunda saka ava ngavarege isu tapakurirwa sadza hazvinei kuti ndini ndabika ndimashandisa language yemametof ini ndabika sadza topakurira mudhishi torova misuva indoita musuva mukuru iwe oti nemhaka yekuti wo kuita musuva mukuru chiguta ini ndoita musuva inoenderana nedumbu rangu iwe ita miduku ndava dumbu rako iduku kana dumbu rako riri guru unoitaoka wohwinhaka zvaperaka but kana wadyiwa ngatichibvumirana so ndo kunovhima kwatakaita but zivawo kuti kunovhima hakurevi kuti ndinoda muto ukaona ichitonovhima zvoreva kuti ndinoda nyama chai chaiyo saka tinotoishandira nyama yacho kuti tiiwane ndo saka tine 2.7 million vamwe vane 2.0 asi karika 2.0 kaduku ndo kureva kuti isu tanonga nhindi vatiri kudyanawo ngavagutikane kuti a taatambozama asi zvaramba
aiwa ndofunga vazvinzwira handichiri musaka saka chinozvinzwira ndofunga vahwesa vazvinzwira muchipindura ipapo vamatemadanda rambai muri parunhare Chris
yevo Mama Maliko alikona.
Kona ba.
Ye, si ngakhuluma ngesikhiwa?
Ye, ngiyakhuluma.
Oh, okay. Now, can you tell us from Mr. Matema Danda's response, he says, okay, you guys are supposedly working together, Zipra and Zanla. Now, from what you can see, especially the politics of the country, we see that Zipra, most of them are now under Davengwa, and Davengwa is in the opposition. So what do you make of the whole situation regarding Zipra unity and power?
Yeah, briefly I can say there's no unity. The reason why the president chose to follow the Zenwa and leave the system, the government, the Zanpia system that way in that EC agreement is because the thing was not fair. It was not implemented in a fair deal. Zipra veterans were found to be, you know, on the lesser side of enhancing a way like that.
Yeah, I think I'm far along as in the village.
Good side to Enga land. In fact, the agreement here was not properly followed. You come as the veterans, I could wanna. I can say even now, if you Matemandanda, if you channel the scope, channel former channel scope delete. All channel scope died a together cool suffering like nothing. Now we've got one of our leaders, ever since I veteran leader who send the Katita. The last time I saw him, he was really in pain, needed in medical assistance, but as I consider, he was even senior than the military specialist. But he's suffering. Things are not fair. In the time, we are the Okuluma Mama election season that Kina, we are mature people who are veterans from the strike. We can see with both eyes. Things have never been fair. It's always been there. But then, while I'm about to be able to find the left to be that you need. Here was Umate Madanda. I was treated in a POCC. Then you lay up high and you will be a promoter more than Umate Madanda. But because I was in the valley and I belonged to the minority, and I was with you. That's why I even met the army new warrant officer class 1. We are quite direct with him.
Okay.
So that's fair, Akumnanti, and the Zipra veterans. So now the Zipra veterans, I'm a name. I have to learn, imagine a day. I'm a veteran, but they were really in the good, the steel. I'm a Tolana, if they see me as you are, when the Kubula ever battalion, they were just left aside. What happened to the seller? What did the seller? Until now, nothing has happened. But Nina, if I tell you, with the 2013, I was in Ijar. Yes. Avant, the local reserves are the pure images of our veterans. Even the level of time, what you do. But Tina, I'm an ex-zipper. Don't you worry, it's the real situation. I'm not sure to do to that. Up to now.
Yeah.
So, it's a thing I think that enough.
Mm-hmm. Thank you so much. Thank you so much. Yes.
Some of the problems that you can't even find. Even if you need to see that you can't see the thing at a distance.
Thank you so much, Ms. Malugwa. Please do stay on the line. We have another caller. Tina, I'm a big up. Are Magadi?
Ripo, Magadi, Baba.
I want to wrap in you to not end the mambo, but I knew where that Shimon's Rashtar Wana, my Malugwa. Tipe was a winner.
In the Kuti Mao veterans, they are not democratic. They are one-sided, very good-sided, the ZANU-PF. Saka, no Nango Ashindi, you are not disturbed. My family, democracy, no Kuti, Vano Yakupiwa, respect Yakanyanisa. Monica, they say Vana Zambia, Vana South Africa, Zina Omao veterans, but have I it the way they are doing later Mao veterans, any of Musimbao? Sakam Basimba, Avonga, it is a good joke, and Bijan, a party of Waka player, Wakaun Garun Raro, Musulungu, yes, you know, Tawaku, Walena, or you could have got the economy of which you will have a pan. And the party of a player, you could go on to compensate you or a few Amari Saka for now. They must be silent. Nika Ifagiri and Berry, those and then other Angdaura. Thank you.
Salamunoda, Ruti Mupindu, whenever Tina or Pachurunga.
Iye ngavapindire vamatema danda.
Aiwa pakanaka vamatema danda ndofunga manzwa zvataurwa nava vamabika.
Cannot waste my time responding to an uninformed person. And lupe zangu yangu dzichara nemuna asingazvizva ari kutaura.
Vamabika.
Ndopindire mai maliga. Uyoyo ngainde ku level yake vanhu vanogona kutaura nawo. Otherwise I waste you know nika nika
yakatirira ndinoda awana kuti ivo vanofunga kuti ndivo vari pamusoro. They don't want to listen to other people. So vanhu vakadaro they have a problem in our country. We just have to leave them like that. And you go this time will clear them all.
Aiwa atishuvire hedu kuti vanhu vange vachifa. Tinongoti chete ikodzere munhu wese kuti anga achinzwa nekupindura. Zvino kana vamatema danda vati havasi kuda hava kupindura hatikwanisi kunge tichivamanikidza. Tinongoti hadzirimi asi dzinonzwa. Pindura henyu vamatema danda vamuchimuda kupindura zvataurwa namai Maligwa. Vamabika tinotenda zvikuru tinoronga hedu kuti hamuna kupindurwa.
Ndingati mai Maligwa vasatore this discussion kuiisa between me and her. For the main reason yekuti I worked with her. Kusika iye zvino titaure kuti iye ai promotwa sei, ini ndichipromotwa sei, dambi. If you ask her, akanga ari ainzi PSO 2 wedu pa one brigade. Kenyo Moyo was a former Zebra person. Saka anoreva here kuti system inoita kuti vanenge vari kuzipira vave blind yekuona vamwe vavo kana iri nyaya yekuti zvinosarudzwa kuti uyu ndewekuzanlawo ndewekuzipira. Hapana zvinhu zvakaita she has my problems aanogona kunge anawo, but maybe she cannot articulate them. Kuti vaise nyaya yekuti taitarisirwa seminority vakazomira zvakati, I don't think kuti maonero angu ne maonero evamo iye anotoziva kuti patatiri pa one brigade our paymaster was not either Zanla or Zipra, but akanga ari next senior akanga ari wekuzipra, anga ari munhukadzi ari wekuzipra, inini ndiri pa number 3. Saka there is no day randakamboti anganga ari kuzipra weku ari senior kwandiri dei ari dzakuve senior. Hatina kudaro. Saka zvaari kutaura izvizvi nezvakanga zvichiitika mu army yaari kutaura ndo ina komanda PV Swanda parizvi. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Munhu ane maproblems ake aningazivi kuti ane maproblems ake, but ndirikufunga kuti kana chiri chirongwa chakaita sechichichi tinoda kuarticulata manational problems kwete personal problems ari a bit petty. Hazvibetseri nyika izvozvo. The frustration and so forth zvinoitika. Munhu anogona kuva netarisiro yake as an individual or as a group of people yoramba kuzadzisika, but that's not the bigger picture. The bigger picture ndeyekuti Zimbabwe toita sei. Your question was sezvo tabva muzororo remagamba, but tikazoisa yekuti pay scale ndindaipewa mari shoma ende handina kupromotiwa. Ndoona sekuti izvozvo hazvibetseri nyika nekwatirida kuenda mberi, but handisi kureva kuti munhu kana ane maproblems ake asa ataure, but I don't want to make it a debate between someone who says I'm a former Zipra and a Ndiri former Zanla. That's not how we are structured. Like I've told you, I am a Secretary General in the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, which is composed of both Zipra forces and Zanla forces. And in our working, atina patakambo patinoshanda tichiti isusu uyu ndokuzipira ndokuzana iye zvino mu office mandiri kushanda I've got my directors too are from the Zipra side. Like I've said to you, my vice chairman is a former zipa person. By past chairman before Mchangwa, Ndijavulani Tswanda, is from Zipra. So and this is Zipra kuti is a kuti kwanzi isiwe kuzipra three disadvantages the Zipra. Chairman wedu wo veterans akaita mbiri kudarika ma chairman mazhinji ndi Hunji. Hunji was from Zipra and the chairman takamu respecta. Chairman tikanetseka nekuti Hunji atisiya atibetsera pane zvakawanda. Kukavya Javulani tikamufarira tikamusupporta tikafamba nhasi pana Mchango tiri kumufarira tiri kumusupporta. Saka handisi kuona panopinda nyaya yekuti Zipra inzala. Maybe zvingangoende nekuti level yedu ye argument ini ndinoziva kudzokera shure zvakadi. Comrade Queen vanoziva kudzokera shure zvakadi. Nyaya yekuti Zipra zanla yakapera kuma 1976 pakafumiwa Zipra. Saka izvi zvimwe zvese zvokuti Zanu nezapu dzazobatana kuita Zanu PF zvakatoita vachikopa zvakanga zvaitwa nemauto. Ini naiye Queen tabva kuhondo takara tikapinda muZimbabwe National Army tese tiri army imwe chete kureva kubatana kwemauto akanga abva kuZipra nekuZanu pamwe neakanga ari muRhodesia. Saka takatopfuura stage yekutarisana semunhu anonzi ndiwe kuZapu ndiwe kuZanu. Akuchina vankomo vachitungamirira Zapu nezanu vakabatana ikaita Zanu PF. Vadzavengwa vakazodecida kubuda vakabuda nevavakabuda navo. Saka haisiyo nyaya yatingaise kunyaya dzekuti saka nyika yamira sei zvazoita sei. Hazvirambidzwi vazhinji vakabuda muZanu PF vakanofumba mapati avo vanasi mamakoni vana mai mujuru vese vakawanda vakaenda vakanofumba mapati avo. Asi hazviiti kuti vabuda iye zvino voti hasi taibatiwa rafu taitiwa mari shoma takazoitwa zvakati. Izvozvo zvinenge kana iyo nyika kana yakateerera inenge ichingoona vanhu vari kukara vachinokora mugapu rimwe chete. Ngatitaure zvinoraramisa mhuri yeZimbabwe zvinoita kuti nyika yeZimbabwe iendere mberi, kwete zvinoita kuti zvekuzanula side vabudirire kana kuti vekuZipra side vabudirire.
Maita basa
anzi debate iri national iyoyo.
Maita basa vamatema danda ramba yanyu muri parunare. Chris ungangwe mune zvekutaura tozovisa mubvunzo.
Yebo, mina ngilava manenga. Uyasizwa isishona Malikwa. Mama Malikwa?
Ngiyasizwa, ngiyasikhuluma.
Ah, uyamuzwa ukuthi uthini ubaba la?
Ngimlalele.
Kukhona elingakufana?
Yeah, hayi uqatha ngomune uMathemadanda. Eqatha ngomune iqinise likhangele. Ngakukuthi iZipra nezani lakho mbizakho lezani zazizambeni wayisangena ekhaya sihlikeni wayisavota sihlikeni ngoba nxa ngabe besibambeni sayiseni besiyangena ispatriotic front but ukungabambani kwethu ukungahlangani kwethu yikho kwasezayo ukuthi singene kuyizani lezapho and additional to that yikho thina sabuya saba ngama-victims egukurawundi yikuthi sasingene singabambananga. And you propose the wind that unity at court the end of 87. You have to try to get the rest of the bambaman. So, I have to catch you on Kumele to address the issues as well veterans. Tina, we want to work to fight for people in Zimbabwe, not for personal gain. Who is your matemata and Mumunta was there? What you were and now here is Zinela. Ubuya uzindile, na uzindile, uzindela wena, labantu abakho uzindela wena, mselfu wena wena wedwa. Yena wavuma ukuthi yena yabezindele yena. In this case, mina laye kuthi ukuthi sakuhambeni ini, sisiyazindela thina as individuals esingadlili isizwe seZimbabwe. Thina we were fighting for isizwe seZimbabwe. Nokufundiswa kwethu thina safundiswa ukuthi silwela abantu, sisebenzela abantu beZimbabwe, not individuals. So khathese zithi zinxa ngikhuluma mina, mina ngingabe ngithola lezo mali njengoba yezi uyakhuluma ngiyakhonda imali yeyo-veterans. But angikhulumi ngami, ngikhulumela amanye ama-veterans angabhenefithanga. Futhi le lizwe lalo asingaze ke sithi libuswa ngama-veterans kuphela. Abantu bethu kumele bafunde, basi-understand thina labo bafunde ukwenzela ukuthi nxa sesingekho thina sonke, kusale bantu abakwanisa ukubusa. Ungakhangela khathesi thina yikho esikhithi kumele sibuse sodwa. Umuntu ongazange aye empini kalalungele lokuthi abusilize. No, ayisikho Victor. Nina as an individual, I'm okay, I'm not a problem. I can make my living. But in Kulima, a party is not the mayor. Lavasca, if you are living, you must keep doing a thing. Sitting up as a nation.
Thank you so much.
Maita basa,
thank you so much. Ramba nyimuri parunare. Regai tiedze kusunda na urana yedu kana hurukuru yedu kuendisa kune zvimwe zvatakatarisa nazvo. Tinoona vamatemadanda kuti madzimai vakarwa hondo, vakashaika, vakapiwa riremekedzo remagamba. Tanzwa pavambotaurawo pane chirongwa chino vamwe vari kunyunyuta kuti havasi kuwana rubatsiro rwavanenge vachitarisira. Imiwo sesangano muri kuzviziva here zviri kuti some widows and children of fallen heroes, they are suffering and they are claiming that they are not getting what they expected from the government or what they were promised?
Yeah, it's very true. Havasi kuwana zvinofanira kuwanikwa. Sekusawana kuri kungoita vanhu vese muZimbabwe, in my view, zvikonzerwa nekuti upfumi hwedu hauna kumira zvakanaka. Mawo veterans andiri kutaura nezvavo andakamiririra inini. Pane nguva yatirebei maschool fees asingabhadharwi, hazvina kuvanzika zvazvingotaurwa mumapepa. Nyaya dziri kutaurwa naComrade Maligwa dzekuti vanhu vasikura tu and so forth, inyaya dzatakataura even patakasangana napresident, kuti tine dambudziko rekuti mari dzakadaro hadzisi kubhadharwa. Hazvisi kuitiwa kudivi rimwe kana kuti kumawo veterans, kumawidows zvisingaitiki. Idambudziko ratinotori naro kubva kuma war veterans, kuma war collaborators, kuma ex-detainees, nema widows, nema widowers zvese. Idambudziko ririko rekuti zvikwanisiro hazvipo. Pamutemo, for example, panonge pane mari yekuti kana nhasi a freedom fighter akauya achitanda kuenda kuchikoro anoindiswa. Asine mhaka yekuti mari yacho yakaita shoma. Zvinongove mumapepa kuti vanhu vanogona kuinzwa kuchikoro. Isu takazoona kuti hazvibetseri kuti mari shoma iyoyo isiri kutokwana vana vedu toitora isoenda kuchikoro. Zvazviri nani kuti mari iyoyo tiindise vana kuchikoro. Dzimwe nguva kuchikoro kwacho mari inotozoshota. Kamari kashoma kanee karipo, konzi ngakainde kunopetsera macomrades vanorarama nemaconditions anoda mishonga, zvekuti akashaya mishonga pamwedzi pega pega, vamwe madialysis and so forth, anotobva afa. Saka izvozvo zvinoita kuti kamari kashoma karipo, vanoshanda mumaofisi vasacrifice zvimwe vachiita kuti timbopreserva at least life yemunhu and so forth. So ichokwadi yekuti pane kuchema kuma widows, pane kuchema kuma war collaborators, kuma ex detainees, kuma war veterans, pane kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakavimbisa kuti pakugadzirisika kunenge kuchiita upfumi hwenyika inenge ichitarisa. Asi isu hatisi kuzonyarara kuti titaure kuti weduwe tine vanhu vakararama upenyu hwakarema, naizvozvo utano hwavo hausina kumira zvakanaka. Vanoda kubetserwa, vamwe vane tsvina dzinoburitswa mudumbu nemapaipi nezvimwe zvakadero. Kana akaregwa haatoraramiki naye.
zvinoda kuti zvigadziriswe zvivozi zvepamusoro. Makomrades ari kuita zvirwere zvinonetsa zvinogona kuda kuti vaende kunana India and so forth and so on. Mari idzodzo dzinofanira kunge dziripo kuti kana zvaitika vaende kunobetserwa. Pane mutauri wandati hansi kuda kutaura naye ataura achiti makomrades vakatobhadharwa zvakapera. Handizivi kuti vanhu vane pfungwa dzakaita saidzodzo vano how much value do they put on human life. Vanoti munhu anogona kutengwa mari kana tatida kuti toda kutenga munhu kuti asafe kana kuti munhu akafa toti isusu tioda kumubhadhara. Angatipere figa inobhadharwa munhu ndo patinogona kuti uyu akatotengwa zvikapera nemhaka yekuti mari inotenga munhu yakatobhadharwa. Ari kutaura nezve 5000 US dollars yakapiwa mawar veterans yaari kutambira iye inopfuura even nevanhu vari kubata zvavari kubata vanoibata mari iyoyo. But nemhaka yekuti yapiwa war veteran inotoitwa semari inogona kutenga munhu. It's so disheartening and zvinorwadza so kuti munhu ari kuenjoya ari kurarama upenyu hwakanaka sehwaari kurarama iye anotaura kuti avo vanga vachisiyana nazvo vakatobhadharwa vakaita sei. Ari kukanganwa kuti nyika ino ine vanhu vangani vakaremarira nyika ino vakapararira nyika ino vakaruza maopportunities ine kuda kwekuti nyika ino isununguke iye anongozvitora for granted. Tinoziva kuti vanhu vakaberi varipo.
Thank you so much.
Handizivi kuti kumhuri yevanhu vakaita saivowo kune kusina umwe chete here akaenda kuhondo kuti vanzwise kana kuti wavo ndiye wavanovenga vovengawo nesu. Isu vekwedu kwatakabva vanotida iye kana asingadiwe kwake ngaavenge wekake. But Zimbabwe vanhu vazhinji vemuno muZimbabwe vanotenda ndosaka ichitaura kuti respect yemawar veterans yakawandisa. Vanhu vanowanza respect kumawar veterans nemhaka yekuti vanoziva kuti mawar veterans ndiyo foundation yestate of Zimbabwe. Dai pasina mawar veterans pasina Zimbabwe. Uyu ari kufunga kuti nyika yakatengwa sezviya zvaiudzwa vana kuti mai vaenda kunotenga mwana kuhospital ari muhope dzandisingazivi kuti dzinopera kana zvaita sei.
Thank you.
Munyika medu tine vanhu vakaita sai.
Rambai muri parunhare vamatema danda tofa tine umwe muteereri tina vamulambo kana vachiri parunhare. Vamulambo makadini?
Yebo makadini zvenyu
mitsinga. Tiri vapenyu makasimbo nhasi muda kutaura nerurimi rwipi?
Ndikuda kuti ndimbopindura bhijana vamatema danda.
Taura henyu.
Vamatema danda varikutaura nyaya yakanakisa zvikuru asi tikanga takunyatsotarisa panyaya yehondo munhu wese anogara muZimbabwe zvese zvizvarwa muZimbabwe vanhu vazhinji vakaenda kuhondo. Sezvinongoita ndechekuti vamwe vacho hatingakwanisi kuzonyatsoziva kuti uyu akadai are. But vanhu vazhinji vakaenda kuhondo asi hondo iyi mani zvinezvi kutambura kwatava kuita nekuti kutambura tiri kuwana South Africa vachatombozvinyatsoziva kuti hondo iyi chaizvo chaizvo yakauka yakamirira zvipi chaizvo chaizvo zvinezvi tikungotambura vanhu vacho varingoti Trump vanoramba tiripo isu takarwa hondo ko vanhu vakapera kurwa hondo ivavo vakazvikangosvika pakuti vanongoramba vari ivo vanofanira kuti varambe vachitonge nyika. Saka isu tisina kurwa hondo tiaramba tichingotambura hedu because option chaichaizvo yevanhu vakarwa hondo hatichanyatsoiona plus vava vanhu vakuru vari fanira kuti vachizorora vambopindawo vakomana vechidiki gozi vakomana vechidiki vadai kanga tiripo patime yacho yavanga vachienda kuhondo pamwe tikadai takatoenda but takazovharwa hondo yapera. Saka zvinhu chaakutambura nekuti hatina kuenda kuhondo.
Asi ndisanda pangu mukana wekuti vamatema danda vapindure vambobata hawo nyaya iyo ndofunga panga mamusati mapinda pachirongwa vachitaura vakapa mufananidzo yekumakereke kumisangano nekupi kuti vechidiki vanenge vachingopa mhosva kune vechikuru kuti ndo vari kutadza kutungamira. Regai tinzwe vamatema danda kuti vanokwanisa kupindura zvakare here. Vamatema danda mubvunzo uyu.
Kana kutaura kwake achiti kwanzi vanhu vese vakaenda kuhondo bva nyika yese yakazara mawar veterans. Saka mawar veterans anovengerei mawar veterans? Handi ari kuti vanhu vese vakarwa hondo. Saka nyika yakakomborerwa kayakazara mawar veterans. Ko mawar veterans anozvivengerei? Kutaura ndiruda kutaridza kuti kutaura kwemunhu anenge ane pfungwa dzaagara akaronga. Saka ipapa atopindira zvake paprogiramu akazova kuti kutaura matema danda akati raiti ndawana pekumbochukumisa mawar veterans. Ndine urombo nyaya yaanotaura kuti dei vamboregerawo vaduku vambotonga kuti isu tinofanira kudipauya election toda isu sezani PF semawo veterans ati kondesi timbo kondesta naivo imi vana mafikizolo inda unokambena mfana inda unokambena inda udziza pati yako kukambena dosa kataka bapa election itakata tokupa mkana wakuti mutonge zino makakoni wata akutombotonga futi ende tiri kugadzirira kuzotonga futi 2023 iwe inda unogadzira kupati kwako ukauya uchiti kwanze vanyanya kutonga vanongoendiwe iwo iwe unofunga kuti takaenda kunovhoti kunorwira kuti tizoti iwe utonge unototitorera paballot kana watitorera paballot ingazvamakavhota izvozvo takazvibvumawo ma MP 63 makavhotera akambaaramba ndiani wamakavhotera 2.1 million hatina kuzviramba saka ndokutovhota kwacho ndokutotora nyika so hautori nyika pa phone kana pa WhatsApp kana kunotora hameno kumwe kukwairi kuda kutorwa inotorwa nekutaura nevanhu moita maprograms anodiwa nevanhu moita zviratidzo zvinoratidza kuti vanhu vati vanokudai kana musina kugona izvozvo isizo hatingaendi kunorwira nyika kuti tozongoti hangati chidhisipanda izvi anupiefu nemhaka yekuti pane vafana vari kuti
vamatemadandaitawo
nekuda kutonga
regai vamulamboandina vamulambo vada kupindura vamulambo ngoti idimu 30 seconds nokuti nguva yadyana tipe vamwe mukana
oraiti aregai nditi kuna vamatemadanda kutaura kwemunhu mukuru achererwa isu vakomana tisi tichine option zvinhu zvakawanda ende hondo yakarwiwa yakarwirwa munhu wese kuti iite dhemokrasi zvinoti dhemokrasi iripo ndeye kuti umwe naumwe munhu atamba bhora ahwina aufaniri kuti munhu akamisa 1-0 oti kwazi 1-0 aiiti kungatonga sezvo unofanira kuti umise 5 watomisa ne 1-0 vakomana vadiki ndovanokwanisa kuendesa nyika
mberivatonge
nyika
ameyambo hondo yakarwirwa kuita demokrasi chinhu chinodiwa nedemokrasi chatakarwira inonzi universal adult suffrage kureva kuti iyo yatakati one man one vote ndo yatiri kushanda nayo ndo demokrasi yamuri kutaura kana muchifunga kuti demokrasi inoreva resignation of ZANU PF from politics endai munotsvaka dictionary renyu futi demokrasi ndo saka ndataura pekutanga kuti zanu nezapo zipra nezanla ndo dzakabvuma kuita election 1980 dzahwina battlefield nemhaka yekuti dzaida kuratidza kuti dzauya nedemokrasi
ndosaka
wakaona muno muafrica
vamatemadanda
nyika yaita mapolitical parties anodarika 100
vamatemadanda regaiti tipe mukana kuna vamaligwa vangoti ga nokuti onai kwasara
30 seconds mukana tichimbotambawa muground
kwata vamaligwa taurai tinzwe vamulambo tinotenda maimaligwa 30 seconds dzasara tipei pfungwa dzenyu tinzwe amaimaligwa kuluma
ikuti sishona ebesikhulunywa ngumlambo ungani sibhizi kakhulu besingehluli ukusizwa kahle kodwa into ekhulunywa ngumatemadanda hhayi mina when we speak of all veterans I respect ama veterans okumangalisayo ngiyayihlonipha into abayenzileyo ukukhulula ilizwe but when it comes ukuthi thina as war veterans sithi akusele omunye umuntu obusayo hhayi angivumelani lakho
isikhathi iso sesidliwe ngumangoya hayi sizali thinta njalo sixoxe njalo isikhathi iso sesiphelile siyabonga kakhulu
hayi ngiyabonga
that was a war veteran former ZIPRA that's Queenie Maliga. We also heard from Mr. Victor Matemadanda, who is a leader of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again soon.
Neni jonga kande miri nishitenda watereru wakwanisa kupina mchirongwa. Sosanga na zakari mchirongwa. Studio 7 zvinotevera.